Vange vachida kukubvunzurudzai nezvei?
Tichisvika ikoko tatanga kubvunzwa nyaya yakaitika kare before my elections at 2018 pandakamborohwa naDeputy Minister of Finance nguva idzodzo vainzi vaperenzi mikupe. Neizvi vaperenzi mikupe vari chikurubhi vakasungwa nenyaya yavakapomerwa yekuti vaiti magira afio munyika kuti vaavhoide kubhadhara majuti. Panyaya iyoyo ndiyo yamupiridzwa nhasi yakuda kuti ichitanga pata. Vazotaura negweta rangu vakabudisirana matamba akanyorwa nemagweta angu nguva yacho iyoyo nemagweta aperenzi mukupe vanhu kuti kana takaurirana nyaya iyoyo ikapera mapurisa akapiwa tamba idzodzo ende vakabvuma kuti haazosuwa nyaya yapera. Asi nhasi tashamisisa kuti kwatasvika ikoko ndiyo nyaya yanga yakutaura.
Vazoti vari kuda kuita sei pamavaratidza mapepa aya? Vachaenderera mberi vachiverefeta kana kuti yabva yahanzi yapera?
Havabva vangotiti chiendai. Saka handizive kuti zveni ndokupera kwayo here kana kuti kune zvichazotanga kana kufutabva. Hatizive nyatsoziva asi pari zvino tanzi zveni tapedzera.
Asi Blessed, pane vamwe vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vanenge vari kuti zvinenge zvine chekuita nenhau dzamanga muchiburitsa muchitaura nevamwe varwi vehondo yerusununguko. Chingava chokwadi here?
Hatizvizivi hangu kuti zvavo zvavari kuita zvine chakanangana nacho here. Asi ndakafonerwa nevanhu vakati vandei varimo muchisini vachingondiudza kuti ndofanira kufamba ndakasinzira. Uye zvangondishamisawo kuti nyaya shuwa yakaitika muna 2018 yakutanga kutaurwa izvezvi nenyaya yekuti chano yedu yandinoshandira inonzi HTV ndiyo irikunyanya kushandiswa nevarwi vehondo ava vakarwa hondo yesununguko kare kuti vataure zvazvii pamwoyo pavo. Asi chinondishamisa chaicho ndechekuti ivo vamunangagwa vapurezidendi pari zvino pavakambodhirira munyika navarobert gabriel mugabe pavaitaura vachibudisa zvanga zviri nenhunha dzavo vaitoshandisa iyoyo chanel futi ndiyo yega yavaitoshandisa vari kunze kwenyika vachitumira mapresitendi avo kwatiri tichingomashandisa mashandisiro atingoitawo zviri avaitozvi.